Zimbabwe yakabuda mukomonwa. Matoba paipa zvindaka nyora tsamba yakaitika nevamugadi kwamuri sevatatu venhau yakasanwa naprofesa Jonathan Moyo vanga vari minista wangu panguva iyoyo ndadhiktetirwa navamugadi wekuti taakubuda mukomonwa tisi takatora decision iyoyo ndochokukanwa ende vazhinji vakanganwa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti pamota second republic mabritish ndo anowakapiri otuma minista wavo voti zvakadii kuti tichitanga kutaurirana kutaati midi murege kuramwa kwamakaita panguva yavamugabe kubuda mabuda mucommonwealth kuitira kuti mudzokeremi mucommonwealth. Handiti nobva tazoya pfungwa iyoyo tikati kanditingofi nepolisi yedu yeengagement and reengagement odisot abad idea ndo patakanotanga kudondana mupfungwa nemabritish obva nyaya ichi yecommonwealth.
Ko vari kuti Zimbabwe inenge isati yanyatsozadzikisa zvinodiwa kuti inge iri nhengo yecommonwealth vachitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu zvesarudzo idzi nezvimwe.
Iyoyi vhiyu yekwatini vhiyu ine basa ndeyecommonwealth as an organization haingava yaanangana because hatisida kuita rejoin matora anangana tirikuda kupinda mucommonwealth. So vanhu vane verdict inoino which matter to us mapek signed missions ecommonwealth nemamembers ecommonwealth zvana mutoriro havatora zvavanotaura ndizvo zvavo izvi hazvingave zvinganyaya kutinyeta bcause tinongovabvunza kuti munei nazvo pahuku yemuyeni